manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Ngali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kurume 19/2022 makatirira ku Studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa waita musangano wavo kumasvingo wambenge wada kurambidzwa nemapurisa.
Masvingo mashomapura atanga tichimhanya mhanya nemakliniki nemadistricts nemaprovinci kuchiita aya anonzi mamicroplans kuti tichinyatsokuzotanga kuita iyo blitz kana kuti drive.
Mangwana bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekupinda muvanhu uye kuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCovid-19. Vesangano revadzidzi rezinasu vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vaita musangano wavo kumucheke stadium kumasvingo vachivimbisa kusimudzira upenyu hwevakarwa hondo yerusununguko. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro nhasi munhandare yerujeko mumasvingo vachamisa vati hurumende inorangarira varwi verusungunuko ruzhinji nguva dzesarudzo chete nekuti inenge ichida kuvashandisa kuti vatsvage rutsigiro kana sarudzo dzaperawo vasiya vachinonga sose nemuromo. Vachamisa vashora chirongwa chiri kuitwa nehurumende chekuongorora zvakare kuti vaive varwi verusungunuko vana muchibva pamwe nanachimbwido ndivanani kuti vabatsire vachiti chirongwa ichi hachisi kuitwa murudo asi muchitsotsi nekuda kwesarudzo. Vaenderera mberi vachiti bato ravo rikapinda panyanga richadzorera varwi verusungunuko chiremera chavo nekuvapa upenyu hwakanaka senzira yekuvatenda nebasa guru ravakaita rekuirira rusungunuko rwevazhinji. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisawo kusimudzira upenyu hwevakarwa hondo vachiti vachavapa makambani minda uye kuvawedzera mari dzavanotambiriswa pamwedzi. Vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo pamwe nevanhu munyika kuti vanyorese kuvhota vagovhotera bato ravo zvine mutsindo pasarudzo dzegore rinouya pamwe nedzemabhai elections dziriko musi wemugovera. Vati vanhu vakavhota vakawanda kubirira kwesarudzo kunonetsa nekudaro vanhu vose vanofanira kuvhota pasarudzo kuti vachinje hurumende iri kutungamirira nyika. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyo mutevedzeri wavachamisa vatendai biti vati bato ravo rikapinda vachatambirisa vashandi vehurumende mari yemadhora ekuamerica.
Tinoda kuti Mnangagwa after July next year aritire ochiona kuti nyika inotungamirwa sei opiwa mutsvatitere wake agere ne bonus. Vemasvingo sando dzenyu.
Vaimbova nhengo yeZANU-PF asi vakubato reCCC vadzikame mavhaire vakurudzira vanhu kuti vatsigire mukomana wechidiki.
Yeah, quality.
vachamisa vati bato ravo richashandisa sarudzo dzemabyelection kuona kuti vane rutsigiro rwakadii kuitira basarudzo huru dzegore rinouya idzo dzinogona kuti paite hurumende itsva inotungamirirwa nevanhu vezimbabwe zvichakadaro musangano wanga uchida kuitwa nezanupf mucheke stadium unonzi hauna kuzoitwa ichiti kwange kune bhora mukuru mubazi rezvekubudisa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugadi vaudza studio 7 kuti vakuru vebato ravo vachiri kuziva kuti vanokwanisa kuita here umwe musangano sarudzo dzisati dzasvika
musangano warongwa ndewekuchitungwiza uyo waiswa musi wa23 ndira zvinova chitatu chevhiki rinora tiri kupinda ratakatarisana nesarudzo asi takamirira hedu kuti vakuru vakonfeme kuti musangano iwoyo uchaenderera mberi here uye uchienderera mberi tinenge tifamba sei tichange tichikuzivisai nekufamba kwenguva
sachigaro webato remdc alliance vamorgan komishi vaudza studio 7 kuti pari zvino havasi kuita misangano mikuru
iko zvino makandidetsi edu ati tiri kumakurudzira kuti sezvo taakuenda kumagumo taakuenda kwamvura yacheka makumbo 26 march wasvika iko zvino hatidi kutambisa time makandidates namakampeni teams avo ngavachifamba door to door vachitaura navavhoti vachishandisa voters ravo vachitaura navanovhota chaivo vechikuru vanonzwisisa kwatakabva ndekwatiri kuenda
sarudzo dzemabyelections dziri kuitwa mushure mekunge nhengo dzakawanda dzebato remdc mumakanzura nemudare reparamende dzakadzingwa dzichipomerwa mhosva yekutsigira vachamisa zanupf yakadzingawo vamwe vayo vamwe vakafa ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba
bepanhau reindependent online rekusouth africa rinoti zvarwa zvezimbabwe mazana mashanu zvakasara zvisina pekugara munzvimbo ine mapurazi yerobertson musouth africa mushure mekurwiswa nezvizvarwa zvekulesoto zviri kudawo mabasa epamapurazi nemusi wechina nechishanu bepanhau iri rinoti nhasi zvizvarwa zvekusouth africa vemabhizimisi makereke nemamwe masangano akazvimiririra vange vachibatsira zvizvarwa zvezimbabwe izvi nezvekudya zvekufuga nezvimwewo sezvo zvizvarwa izvi zvakawanda zvakapisirwa misha kune mamwe maguta zvizvarwa zvezimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kumborwiswawo nezvizvarwa zvekusouth africa zvakaparura chirongwa chinonzi operation dudula rimwe sangano rinonzi kopananga range richida kuratidzira mujohannesburg mangwana richishora kurwiswa kwevekune dzimwe nyika ava asi rinonzi rarambidzwa nemapurisa richinzi rinogona kurwiswa neveoperation dudula asi sangano iri ravimbisa kukwira kudare kuti ribvumidzwe kuratidzira bazi rezveutano rinoti kutanga mangwana riri kuparura urongwa hwekuenda kunzvimbo dzakawanda nechinangwa chekuti vanhu vakawanda munyika vabayiwe nhomba yecovid-19 kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba mbiri dzecovid-19 vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana nemakumi mana zvine mazana masere nemakumi mana nevana kana kuti 3,440,844 chinangwa chehurumende chaive chekuti inge yabaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese vemunyika panosvika mwedzi wazvita gore rapera asi izvi hazvina kubudirira mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru munyaya dzekurwisa denda recovid-19 munyika dr agnes mahomva
kubva mande tinenge tiri kutotanga tiri kuti vaccination blitz masvondo mashoma apfuura atanga tichimhanya-mhanya nemakiriniki nemadistrict nemaprovhinsi tichiisa aya anonzi mamicroplans ekuti tichinyatsokuzotanga kuita iyo blitz kana kuti drive pamande ipapo saka tiri kutomhanya nenzima kuti tione kuti wasati wabayirwa ndawabayiwe zvakare sekuziva kwemunoita ini kabhineti yakabvuma kuti vana vane 12 years vakura kusvika 12 years kana kupfuura ndavabayiwewo nhomba iyoyo saka sondo rinouya tinenge tirikumhanya chaizvo muzvikoro mumamaketi kwese kwese tichibayira nhomba yecovid-19 kuita kuti tirambe tichivharidzira nekubatsira kuti mhuri yeZimbabwe isabatira chirwere ichochi.
Saka vanhu vanoziva sei kuti apa ndo patinokwanisa kuti tiende kunobayiwa pachirongwa ichi chamuri kuti cheblitz chekuenda kuna vanhu vakawanda?
Tatoramba tichitaura chaizvo neini sekutaura kwechitubu chaiko zvinezvi, tinenge tichingobayira pese pese, makliniki edu ese, maoutreach edu ese, private sector iripo iri kutibatsira. Hapambo rinaita tingati pane uhuri ngatiti rinenge richishaya kuti vanhu vari kubayirwa papi. Tiri kutomhanya nendima iyoyo kuti vanhu vabayirwe pese pese, makliniki edu, machipatara edu nemamwe atinoti maoutreach kwetagara tichibayira vana vaya manhomba dzeunder 5 tinenge tirimo.
Kuti muti mabudirira pablitz apa, muri kutarisira kuti mungabaya vanhu vangani?
Isu tiri kuti blitz yedu inenge iri two phases. Tiri kuita iye machuno, April na May. Pekutanga tiri kutanga kubayira kubva mangwana musi weMande 21 March ndo petiri kutanga kubayira vanhu. Tozombotitore kabreak kadiki diki kemasondo rimwe kana kuti mairi tosimudzira futi tobayira vanhu. Ndo zvatiri kuti tiite izvozvo. Saka madhesi edu specifically phase 1 21 March kusvika 3 April, phase 2 kusvika 15 May. Ndo zvatiri kuita izvozvo.
Tichitarisawo tiri kuona bazi rezveutano ratanga kuburitsawo uwandu hwevanhu vanenge vari muzvipatara vachipatsanura kuti ava ndo vari kurwara vari muzvipatara nechirwere checovid-19 vasina kubayiwa nhomba, ava vari kurwara asi vakabayiwa. Tiri kuona kuti vasina kubayiwa vacho ndo vakawandisa vari kurwara zvekuenda kuzvipatara. Zvinenge zvichifamba sei, Dr. Maomba?
Zvizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti bayirwa ijekiseni inyoro. Vamwe vanga vachifunga kuti ukabayiwa asi tikungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho. Unogona kungochirwara, asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese kana powakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara, hawarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa. Ndo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro. Saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onaika zvatogara tichikutaura izviya, dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo, mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Mukuru munyaya dzekurwisa denda recovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaItai Rusike vanotiwo vatambira chirongwa chekubaya vanhu nhomba kana kuti blitz ichi nemaoko maviri.
Hongu nhau yeblitz iri kurongwa nehurumende tinoigamuchira zvikuru. Kanaka maringe nekuti senyika tinge tichikwanisa kubata iyo yatinoti herd immunity iya takatadza kubata mugore rapera, asi blitz inenge ichida kuti inge ichitsigirwa uye zvakare ichisusumidzwa nemabasa edzidziso.
Sei zvamuri kutaura izvi zvakakosha kuti vanhu vakawanda vabayiwe?
Tiri kuona kuti veruzhinji vave kuneta kana kuti iya yatingati fatigue kana tatarisana nechirwere checovid-19. Saka kuti pawanikwe nzira dzekunyengetedza kana dzekukurudzira veruzhinji kuti vange vachiuya vachibayiwa neivo vemazera vechidiki, panenge pachitoda kutoti senyika tinge tichibudawo zvekare nemastrategies.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Tichiitawo mamessages anoita kuti veruzhinji vaone kukosha uye nekunaka kwazvakaita kuti vange vachibayiwa. Zvinhu zvinorwadza kana kuti zvandingati zvisiri kunyatsotifadza kuti senyika tiri kuona veruzhinji havasi kuuya nouwandu hwavo kuti vabayiwe. Totarisawo zvekare kana naiyo booster racho chairo, tiri kuona kuti vezhinji vari kuramba vachidududza havasi kuda kubayiwa. Asi izvo zvinoratidzawo kuti mabasa edzidziso ari kusaririra mumasure, uye mabasa edzidziso ngaaenderanewo nedzidziso inoenderana nevana vechidiki vamazuva ano, uye nedzidziso inokurudzira nyaiwo kana iwo vechikuru kuti vaone kuti sei zvakakosha kuti vanhu vange vachibayiwa.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaitai Rusike vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika, zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi maviri nevatanhatu, kana kuti 5,426. Vanhu zana nemakumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vanonzi vari muzvipatara, uye pavanhu ava pane vanhu gumi nevana vakabayiwa nhomba, asi vamwe makumi matatu nevasere vanonzi vanga vasina kubayiwa nhomba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reRed Cross rinoti vanhu gumi nevana kusanganisira vana vanomwe vapondwa pane imwe nzvimbo inochengeterwa vapoteri yeJugu mudunhu reIturi muDemocratic Republic of Congo nhasi. Vanhu ava varwiswa nekuurayiwa nemapanga nemabhemba nechikwata chinozivikanwa nekuti Kodeko chevanhu vechirudzi rwechiLendu. Vapoteri ava vakabva kunzvimbo yeNgochi. Mamochari nezvipatara zvekuBelarus zviri pamuganhu wenyika iyi neUkraine zvinonzi zvazara mitumbi yemauto ekuRussia nevamwe vakakuvara vari kubva kuUkraine. Pazviteshi zvechitima panonzi pari kuonekwa mauto eRussia akawanda anenge achibva kuUkraine akakuvara kana kufa. United Nations inoti vanhuwo zvavo mazana manomwe nemakumi masere vafa muhondo iyi, uye vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mashanu vakakuvara. Asi United Nations inoti uwandu uhwu hunogona kunge hwakawanda kudarika pane zviri kutaurwa. Vamwe vashandi vemuzvipatara zvekuBelarus vanoti mudunhu reHomel vaona mitumbi inodarika zviuru zviviri nemazana mashanu zvemauto ekuRussia. Ukraine inoti yauraya mauto emuRussia anodarika zviuru gumi nezvina, asi vamwe vanoti uwandu uhwu hunogona kunge huri kuwedzeredzwa nehurumende iyi. Russia yakazivisa kuti mauto ayo anoda kusvika mazana mashanu akafa payakapedzisira kuzivisa nezvevainge vafa musi wa2 kurume, asi inoti yakauraya mauto emuUkraine anodarika chiuru chimwe chete nemazana matatu. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvepamusorosoro mushure mekunge mapurisa nemusi wechina arova nekusunga vamwe vadzidzi gumi paUniversity of Zimbabwe vairatidzira mushure mekunge mari yedzidzo yawedzerwa zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori munyaya dzezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Tadiwa Nashe Muguti.
Nyaya yanyanya kunetsa muzvikoro zvepamusoro nyaya yekukwidzwa kwefees. Fees iri kukwira muzvikoro zvepamusoro zvakasiyana-siyana kusanganisira chikoro cheUniversity of Zimbabwe, chikoro cheBindura University, kuChinoyi University. Mari dziri kuramba dzichikwidzwa dzefees. Chinonyanya kunetsa apa ndechekuti zvikoro izvi hazvisi kupa vabereki nguva yekuunganidza mari. Naizvozvo rinove dambudziko nekuti vabereki havakwanisi kunge vachiunganidza mari yakawanda kudaro nekanguva kapfupi pfupi. Uye hurumende yeZimbabwe inotishamisa tinova nekukatyamara kana tichiona kuti ivo vanotendera kuti zvikoro zvepamusoro zvikwidze mari dzefees, asi iyo hurumende yacho ichiramba kuwedzera mari dzevashandi vayo. Tichitarisa kuti vana vazhinji, vadzidzi vazhinji vanowanikwa muzvikoro zvepamusoro vana vevashandi vehurumende. Nokudaro, kana hurumende ichishuvira kuti mari inge ichikwidzwa muzvikoro zvepamusoro yefees, inofanira kutanga yakwidzawo mihoro yevabereki vedu nevariritiri vedu vanovewo vashandi vehurumende.
Zvikoro zvawedzera izvi zvawedzera nemari.
Ndingangoti zvikoro zvizhinji zvedzidzo yepamusoro zvichiri munzira kukwidza mari dzefees asi pane zvakwidza izvozvi hapana chati cha isa fees iri pasi pe 500 United States dollars tikada kuisa kumari yekunze nokudaro tinoti imari yakawanda chaizvo kutitarisa nemamiriro akaita zvinhu munyika muno.
Pane dzimwe nhengo dzesangano renyu reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu dzakasungwa dzichiratidzira kuuze tuko. Mukatudza kuti dziripi pari zvino, zviri kufamba sei panyaya?
Nhengo dzezinasu dzanga dzakasungwa paUniversity of Zimbabwe dzakaburitswa nemusi wechishanu. Vakapuwa bail re 3000 RTGS pamunhu zvichireva kuti vakutongwa vachibva kumba.
Ko hurumende ikaramba yakatsika madziro ichiti mari dzezvikoro zvepamusorosoro dzinobhadharwa nevadzidzi dzisadzikiswe, pane dambudziko rei apa?
Nyaya yakunetsa manje zvinhu zvikaramba zvakamira zvakadai, dzidzo yepamusoro ichaita yevana vengezha chete kana kuti yevana vevanhu vane mari, zvino zvinopesana nezvinotaurwa nebumbiro remutemo. Section 75 yebumbiro remutemo wemuZimbabwe inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekuwana fundo.
Asi muri kumboedza here kutaura nehurumende nenyaya?
Hurumende tiri kuedza kutaurirana nayo. Mumwedzi wapfuura uyu takanyora tsamba kugurukota rezvedzidzo yepamusoro Amon Murwira tichivaonesawo zvichemo zvedu pamusoro pedzidzo yepamusoro muZimbabwe. Asi chakatikatyamadza chaizvo ndechekuti tsamba iyi haina kupindurwa. Takanyora zvekare imwe tsamba yechipiri tichikumbira kuti tigare navo pasi vamurwira tionesane navo zvichemo zvevadzidzi vari muZimbabwe nekutsutsumwa kuri kuita vadzidzi vemuZimbabwe. Asi vakapindura ivo vachiti vakabatikana. So pari zvino hatisati tanyatsowana mhinduro inogutsa kana kuti yatinotarisira kubva kuhurumende. Asi pari zvino tichazama zvekare kugara pasi negurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube.
Sei muri kufunga kuti zvakakosha kutaura namuzvinafundo Mutuli Ncube?
Nekuti pese panopera gore vanotaura kuti ivo vane mari yakasara kana kuti surplus. Toda kugarira navo pasi tinzwewo kuti mari iyo inosara havakwanisiwo here kuiunza kubazi rezvedzidzo yepamusoro kuti inge ichibatsiridzawo mune nhunha dzatiri kusangana nadzo nezvinhingamupinyu zvatiri kusangana nazvo kuti dzidzo yepamusoro inge ichienderera mberi uye vadzidzi vese vange vachiwana fundo yepamusoro yakanaka.
Munyori munyaya dzezvemitemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vaBoris Tadiwa Nashe Muguti vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondi.
Makadini ko vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti pane mutereri anoda kupa pfungwa dzake pamusoro pemubvunzo wezvonzo rapera wekuti Mwari anogona kungonaisa mvura pamutendi wake badzi here achisiya vamwe vakavakidzana naye.
Makadii vatanonoka Wande, ndinokukwazisai nehama dzose muzita ramambo Jesu. Ndichidavo kutauravo nekubvunza kwakanaka kwavamamboma. Chekutanga ndinoda kutaura pavhesi yavabvunza iyo kuti shoko raJehovha richitaura kuvana vevaIsraeri raitaura zvinhu zvaibva mumuromo maMwari chaizvo chaizvo iri zviri zvokwadi. Saka mumuromo maJehovha hamuna shoko renhema raibudamo, maibuda mashoko azvokwadi. Saka pakati pedu isu shoko iri raitidzidzisa zviri Jehovha nepaamire Jehovha kuti kana vanhu mukavimbana Jehovha nguva dzose muchitenda kuna Mwari hapana matambudziko nenhamo zvinouya pamusoro penyu kana kuti zvipfuwo zvenyu chaizvo chaizvo zvingashayiwa zvekudya. Tikatarira vana vaIsraeri vachifamba murenje mai hamusina chinhu kana muchero kana chimwe chinhu, asi Mwari waivapa zvekudya nepulani yake kubva kudenga. Saka kana tiri pasi perinozuva munyika dzatigere umu kuriko kumwe kusanzwisisa kuri muvanhu. Nekuti tikatarira Mwari unogona kunisa mvura panzvimbo imwe chete zvekuti vanhu vanenge vasiri pamweya vanofungidzira kuti mvura yava kuna nemabhuku kana kuti yava kutevedzera masabhuku. Asi Mwari ipapo panenge pachinaya mvura ipapo ndopavanenge varangarira kuti pane munhu wavo usingafani kutambudzika. Saka zvinhu zvose zvatakapromisiwa naJehovha dai taivimba naye tichirevesa tiri tose tiri vanhu vaJehovha. Tingadai matambudziko nenhamo zviri pamusoro pedu tichiti tikachema kuna Jehovha zvinonzwikwa musine nguva. Saka Jehovha wakapromisa kuvanhu vake. Saka ndosaka muchiona zvichiitika kuti pamunhu waMwari mvura inonaya zvakanyanyisa ipapo zvekupedzisira vanhu voshayiwa kuti kumvura inongona panzvimbo imwe chete zvafamba sei, asi Jehovha vanenge vachirangarira munhu wavo uri panzvimbo iyoyo. Saka zvinhu zvedu zvose tikagara takavimba pana Jehovha, muchaona kuti dai nyika yaiva ichigara nerugare, nyika ichigara nerunyararo, nekuti Jehovha unorangarira vanhu vose vaanovimba naye.
Tinotenda zvikuru nemashoko ayo. Tine umwe muteereri anoda kutipa maonero ake panyaya iya yekuti kufa kwemunhu nguva yake inenge yakwana. Tiri kutaura nani, tiudzie zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.
Magadi yenyu mukomata anoona kaini zita ndinoitwa Lisimati Njaji. Ndoda angu kupindura mufundisi vataura vana mukoma Joseph ava vambotaura futi panhau yekufa yekukwaniswa kwenguva. Mataurire ari kuita vanhu ava zvinoratidza kuita sekunge pamwe Mwari vanoshandidzana nematsotsi kuti munhu anoponda uye kana nguva yako yakwana iwe Mwari vochitumira munhu ya anoponda uye uye wochikuponda wochifa yatokwana nguva yako. Handini munhu aiwe opedza onzi anozotongwa futi. Anozotongwa sei kuri kuti akwanisa nguva yanga yatarwa naMwari vacho ivavo vozotonga munhu yechirudzi. Saka inyaya yematauro avari kuita havasi kumboinzwisisa iye, vari kungotenderera panhu pamwe chete. So hapana anombonzwisa kana ka one pavanhu vese vataura ava. Matauro avari kuita kazvimbotoenderane, zvinhu izvi zvagara zvinotonetsa kuti uchizvinzwisa kuti zvinombofamba sei. Panonetsa ipapo panguva yekufa kwemunhu, kukwana kwenguva yemunhu. Zvinonetsa kuti tingazvinzwisa izvozvo, zvingatambonyeperana samatauro avari kuita. Noti kana zvakutodaroka Mwari havafani kutonga munhu kana auraya umwe munhu. Haafani kutongwa. Ende vozonzi futi kana ukazviuraya futi wega, still unondotongwa futi kuti wakwanisa nguva, wazvikwanisira nguva yangu inda yokuisa panyika kuti urarame. Vakavakati urarame kusvika riini? Paunozoti anozve shuwai pavakataura Mwari kuti ndisvike apa, handina kuzosvika, indo pandikazviuraya, saka ndinotongwa. Hapana pavakanyora, saka kufa kwanika kuita tingoti no, ndipo pavanga vakangonyora ipapo. Saka hukomu kuti vazoti unozotongwa futi zvakare. Saka inyaya iyi havasi kumboinzwisisa, ende inana handina kana chandambonzwisisa. Munogona kuvadeedza kuti vambodzokorora nyaya iyoyi, timbonzwa kuti vachapindura vachiti kudi pamashoko angu iwayaya.
Vateereri, tinotenda kutandara kwamaita nesu nhasi. Tumirai mibvunzo nemamwe mashoko ezvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda pamitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Cape United 1, Highlanders 1, Herentals 2, Tenex 0, Harare City 2, Bulawayo Chiefs 1, Cranbourne Bullets 1, Manica Diamonds 1, Triangle 4, Wawa 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano wavo kumasvingo waimbenge wada kurambidzwa nemapurisa. Mangwana bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekupinda muvanhu uye kuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19. Vesangano revadzidzi rezinasu vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Anokonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela Studio 7 ngesonto mhlaka 20 kuMbimbitho 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change futhi ibandla elibusayo kumele lingathothozeli udlakele ngesikhathi sokhetho.
Hlangane lokuningi kakhulu kuma-campaign.
Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo yokhetho.
Umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu. Njalo kulokuthula.
Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emabhandleni.
La kusasa lingadili. Libe lisikhangela nsuku zonke.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha ngezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi kumele ibandla elibusayo lingathothozeli udlakela eZimbabwe. UChamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni webandla leli eMaswingo okukhankasela ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Nyika inoyi inoita kusumudzirwa dimoni iroro remhirizhonga, kudeura ropa, kukuvadzana.
Kumele kukhitshwe idimoni leli. Sinanzelela ukuthi kwamanye amazwe abantu bayavunyelwa ukuba besekele amabandla ezombusazwe abawafunayo. Lapha eZimbabwe ibandla elibusayo lithwalise nzima abaphikisayo.
Bonke zemuno zekuthi kana ndakukunda kufunga tsimbo mgodzi. Ndakukunda kufunga bathi murove. That is primitive.
Umnanga kumele enze akwenelisayo lami ngenze okungifaneleyo. Okhetha izanu ukhetha udlakela. Okhetha mina ukhetha ingqubekela phambili. Umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Gift Ostalos Ziziwa, uthi batholiswe nzima ngamapolisa lebandla elibusayo.
Siqhubekela phambili ngamakhampeni ethu, umkhankaso wethu ukhambelana lohlelo lwama-by-election olukhona mhlaka 26 March. Sihlangane lokuningi kakhulu kumakhampeni, kodwa okuqakathekileyo kubana inhlanganiso yamukelekile kakhulu. Izolo besemtare sigcwalise isakhuva, namhla siyemashingo. Kuyatshengisela ukubana abantu baloku accepta i-movement yabo, njalo balokuthaba kakhulu kubana kwaqalisa inhlanganiso entsha kwezombangazwe ukuze kulungiselele indaba yokuthi abantu bethole amanzi ezimpompini, ezibhedlela kube le mithi, indaba yokubana kutholakala imisebenzi yabatsha, njalo indaba yana kuhlonitshwe izindawo lamasiko abantu kwele Zimbabwe, amasotsha lamapolisa athole imali umkholo ophezulu ngama US dollar, njalo lama teacher labo sobhuku lama chief behlonipheke elizweni lethu izinduna. So yiyo indaba esihamba ngayo kubana ke iCitizens Coalition for Change yona imeleleni, njalo kuyini osukuthembisa abantu beZimbabwe sisiyaphambili.
Ibandla lezano PF lithi kalikhahlamezi amalunga amabandla aphikisayo, lithi qhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo. UMnumzana Belief Gawule okubandlaleli uthi uZulu utakazelela okwenziwa libandla leZANU PF
kuma constituencies analaza kuba lama by elections ikakhulu eMadebelan North Province, iCholocho leBinga. Ngikhuluma nje umongameli welizwe njengoba usazi ube khona eBinga izolo, edinga usekelo, edingela ama candidates akhe usekelo kuma by elections abuyayo umhla ka 26 March. Ngokunjalo umkhankaso uyaqhubekela phambili, njalo umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu, njalo kulokuthula, akula kuxhophana ukukhona, akula kulwisana ukukhona emabandleni adinga usekelo. Wonke umuntu ukhululekile, ababandla wonke akhululekile, azidingela ukukhankaso ngendlela ekhululekileyo. Ngawo njalo kulokuthula, njalo umhlangano ekhona elandelayo imhlangano ekuncedisa ukuthi abantu ukuthi party amaparties asaselela amalanga ukuthi akhangase amalanga nalaya asetshenziswa sibili akumiwanga umsebenzi uyaqhubekela phambili ngokunjalo amabandla ingathi ibandla lezana uPF liyaphambili ngomsebenzi wokukhankasa kuze kuyefike ekugcineni ngokunjalo kule mihlangano eminye emincane ncane njengoba umongameli sedlulile kodwa ikhona imihlangano esenzakalayo eqhubekalayo phambili phakathi kwama-constituencies analabo umsebenzi uyaqhubekela phambili kawumanga ngokunjalo ke abadala njengoba kade bebuyile bebezofaka nje icing sugar phezu kwekeke umsebenzi phezu komsebenzi owenziwayo
abacubungula ezombusazwe basola kakhulu ubudlwangudlwangu obenzakala ngesikhathi amabandla ekhankasela ukhetho oluzayo umnumzana efidlela ncube ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi amabandla aphikisayo kawakhankasi kahle ngenxa yokukhahlanyezwa amapolisa
kunenge okungahambi kahle ikakhulu sibona iqembu lezana uPF lolodwe livunyelwe ukukhankasa ngesikhathi elithanda ngaso endaweni elithanda ngayo amanye amaqembu ayavinjelwa ngamapolisa ukuthi akampeyine ukuthi akhankase ngokunjalo ukhetho kalisoze lube ngolukhululekileyo ngokuba alukhululekanga ukhetho uma amaqembu aphikisayo engavunyelwa ukukhankasa ngendlela abavunyelwa ngayo yi-constitution ngakho ke kubi ukuthi siya okhethweni kodwa siyalubona nje ukhetho lwakhona ukuthi alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yalokho ngokuba umthetho usetshenziswa ngendlela evimbela abanye ivumela kodwa iqembu lezana uPF yinto engekho emthethweni leyo
ukhetho lwama-by elections luza kwenziwa ngomgqibelo kuvotelwa amakansila lamalunga edalele ipalamende endaweni okwaxotshiswa khona amalunga edaleleli libandla le-MDCT lele People's Democratic Party amanye amalunga ajona inhlanganiso ye-Kopanang Africa against xenophobia ithi zisiya emthethwandaba ngemva kokuba amapolisa esemise ukutshengisela kwabo okumele kwenziwe kusasa eJohannesburg uthi sokhumalo kusipha loludaba eseSouth Africa
isikhulumeni senhlanganiso ye-Kopanang Africa umnumzana Dale McKinley utshele intatha zindaba namuhla ukuthi baphatheke kubi kakhulu ngemva kokuba amapolisa emise ukufola kwawo emgwaqweni bekuthaza ukumiswa komkhuba okuhlukuluzwa kwabantu bakwamanye amazwe kwele South Africa. Uthi sebebhalele emthethwandaba befuna kuchithwe isinqumo samapolisa lesi.
We have filed an urgent.
Sifuna umthethwandaba usiphe imvumo yokutshengisela ngoba lokhu kulilungelo lethu.
Our intention, if we get the right ruling, would be to march on Saturday the 26th.
Omunye unkokheli zale enhlanganiso unkosikazi Janet Mnakamwe uthi ngokuqala kwele South Africa ukubona amapolisa evimba ukufola kwabantu abakhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Our march was going to expose the kleptocracy.
Mabonile ukuthi ukufola kwethu kuzamveza ukwephula kwamalungelo abantu bokuza.
That actually shows that there's a crisis in terms of human rights.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Sibongile Chabalala uthi akavumelani lokuhlukunyezwa kwabantu bokuza okwenziwa ngamaqembu afana le-South Africa First kanye leqembu le-Operation Dudula. Uthi ubahluphayo ukuthi bakhona abaphatha intambo angathi bayakusekela lokhu.
Uminister Aaron Motsoaledi akangathi umehlule ukwenza umsebenzi wakhe asebenzisa ama criminals on the ground ukuthi enze umsebenzi wakhe bekicele umsebenzi wakhe ukuprotecta abantu abase South Africa irrespective of ukubani ba documented or abakho documented
isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leya laye oyingxenye yalenhlanganiso uthi kukhanya sengathi ukwaliwa kwesicelo sabo sokufola kukhombisa ukuthi amapolisa ambaxambile
bona babonise angathi bayesaba i-Operation Dudula. Thina i-Operation Dudula noma singalwi nayo kodwa asiyesabi ngoba i-Operation Dudula yinhlangano yezikliwe.
Encwadini ebhalelwe inhlanganiso yeKopanang Africa amapolisa athi angeke abavumele bafole ngoba abaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula bazabahlasela. Ithi njalo ibalele ngoba kulamahungahunga ukuthi abafuna ukufola laba ngabaselizweni ngokungekho emthethweni. ikopanang Afrika iti zonke lezi zizato lizaba nje lamapolisa ngakho sebehlele ukuthi umthethwandaba ungabavumela bazaqhubeka ngokufola lokhu evikezayo omgqibelo. Kusenjalo amapolisa esabelweni seWestern Cape athi sekulokuhlaliseka elokushini legqubela endaweni yeRobertson ngemva kokulisana kwezalwane zeZimbabwe leza kweleLesotho kubangwa imisebenzi emaplazini. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Kumalo.
Weze mapandeni namhla sixoxa lembongi kaZulu uObert Dube onceda kakhulu abantu asebekhulile emaphandleni ikakhulu ababalekelwa izihlobo labangane. Siyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyinzalo yelupani esidobulambizi eTandanda kodwa kwamanje ngicatshise ikhanda empophoma zaseVitoli. Ngilo msebenzi engiwenzayo owaziwa nguZulu okuba yimbongi lokuba ngusomahlaya lo mphathi wohlelo xebo kuhle uMaster of Ceremony ngolimi lwemzini. Ngingumlobi lonyaka yimi engithole isicoco sokuba yimbongi encinte zonke kuNational Art Merit Awards.
Siyakuzodube kuyini okwenzela uZulu?
Ngaphandle kwalokho ngilolunye ihlelo engilwenzayo olokusiza abaswelayo. Angithandi ukusebenzisa balethi abahlupheka ngoba sonke siyahlupheka ingqesi semhlabeni. Ngilo hlelo lwengilwenzayo obese ngikwenza kulezi insuku ngangike ngithi mina ngincedisa abantwana abaswela imali yokubhadala isikolo. Yebo bengilokhu ngisakwenza lokho. Ngase ngisungula kathi esuhlelo olokudinga izalukazi ngizincedise ngalokhu engiyabe ngikuthwele okuyimpitsha.
Ye, luhamba njani uhlelo lwakho lolu?
Luhamba kuhle kakhulu uhlelo lolu ngoba ngike ngipostele senkundleni zokuxhumana babekhona abaphostela nje okuncane. Kungifundise izinto eziningi kakhulu. Abantu laba bayizalukazi iningi labo balahlwa izihlobo labantu ababo besitsho ezabo izizathu besithi bayaloya bakhulume nje kube kuningi. Angeke ngithi kabaloyi mina ngoba umthakathi lami kangimazi kodwa ke ngifunda okuningi ngakho khona oku ukuthi abantwana kwesinye isikhathi bangakhula bayahlamukela abazali babo. Kwesinye isikhathi ikakhulu bangathatha kumbe uma sebesebenza. La ngokuthi lezi zalukwazi nxa ngixoxa lazo zinginika olunye ulwazi oludephe kakhulu ngokunye besingakwazi. Ngoba thina sikhula sikwazi ukuthi imbali imi kanje esayibala emabhukwini. Kodwa uma usebantwini abadala bayibetha ngenye indlela ekufundisa izinto ezinhle kakhulu. Umsebenzi lo ngiyawuthanda kakhulu ngoba ungihlanganisele ezalukwazi bakithi intombi zami engizithanda kakhulu. Ufike nje ekhaya uthole isalukwazi sihleli kasilalutho, abanye bahlala emawobeni bakithi sokudilikile, abanye umfice ngelangitsho ukudla. Kodwa akwamukele ngenhliziyo enhle bakithi umuntu azathi mntanami uzahamba ngelalutho kangila ngitsho ukupheka. Nami ngiyabe ngithole ukuyimbija nasifike sihlale phansi lesalukwazi sami. Sixoxe sipheke sidle.
Kuyini okwakwenza wasungula uhlelo lolu Dube?
Ngikwenza lokhu ngenhliziyo enhle ngoba mina ngumuntu owazalelwa ekhaya, wakhulela ekhaya. Impilo yami nje yonke ngathi igxile ekhaya. Esikhiyena ngaze ngiyithande njengoba ngiyisebenzisa njengoba ngingumuntu wemakhaya. Ngakhula mina lami ngingomunye wababeswela okwakulihlazo mbokwa kuyinhlekisa esigabeni. Ngibona la izalukwazi sihlala sisodwa. Nxa kuleselwazi sihlala sisodwa. Abantu lanxa besiya khona behamba benqenqa kuthwala nohlala yedwa yaloya bemesaba abantu. Kodwa ke mina ngokukhula la ngokunanzela izinto eziningi ngase ngicabanga ukuthi labo bantu kumele ke ngibadinge ngibancedise ngoba bengelabantu ongabancedisa. Hayi ukuthi abazalanga, hayi ukuthi abalazi ihlobo, hayi. Kodwa ke kusuka bese kuguquka phambili abantwana bangakhula babona unina sengumthakathi mbugogo sengumthakathi. Abanye abantwana basuke bahambe baye eGoli badliwe izindunduma bangabi le ndaba langemuva. Kodwa umama ekhaya abephila mbugogo abephila bengasamnaki mbe bengasamnanzi. Mina ke ngikwenza lokho ngenhliziyo enhle ngoba labantu ngiyabathanda baligolide baligugu kithi. Ngibonga labantu abake bangincedise bakithi benginikeza amandla ukuthi ngiyefika khona ngisize ngengkweni elisayo. Bese ngicina ngokuthi abantu bakithi umama ngaze bengumthakathi lokho engunyoko ungamlahli.
Kuyazikhanyela Dube ukuba uyakholisa ukusebenza labantu asebekhulile. Ake sizwe lokhu.
La kusasa lingadili. Libe lisikhangela nsuku zonke.
Hayi kulungile kulungile nkazana. So njoba sengibuye ngazi ukhipha ngalobola ngibuye nini ngizothayimela. Hayi phendula phendula nkazana ngibuye nini ngizothayimela.
Angazi.
So sengibuyele kuya noma isiphi isikhathi.
Lapha lizwe uObed Dube imbongi kaZulu ezikholisela logogo esabelweni seMatabeleland North. Sima lapha kuhlelo lwethu lwezemaphandleni. Besixoxa loObed Dube imbongi kaZulu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia eselibhomba kwele Ukraine ngama hypersonic missiles. Libhombe isikolo izolo kusihlwa eMariupol. Esilabantu abangamakhulu amane 400. Abaqatshe khona besesaba impi phakathi kwamazwe lawo. I-Associated Press ibika ukuba ELeRussia libhomba mahlayana emadolobheni njalo lihlasele enye inkamba yamasosha lisebenzisa ama-missiles la angakaze asetshenziswe emhlabeni wonke jikelele. Kubikwa ukuba ELeRussia lithwaliswe nzima libutho lakwele Ukraine egangeni lemadolobheni. Kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kwele Ukraine ngenxa yempi le esithethe njalo imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine sebebalekile kulelo lizwe loba kubikwa engani kulabanye abalokhu bezama ukuphuma bayephephela kwamanye amazwe. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe akuzwekazi le-European Union uyakhuluma labanye bakhe ngempile. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
senzi bomandla
ngelo baba mkhulu
sigcina amasiko
babelobola
usenzi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwenjelele. Lisakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo sikhuluma ngokuthi kulelitshe elicwezuke entabeni duzane lenjelele lagiqika latshiya ligebhe kakhulu-ke emadwaleni lawela ekhalweni lwezintaba. Abazi ngamasiko bathi lokhu imihlolo bethukile labanye abakhonza uJesu Kristu.
Sitini Ndlovu we-Followers of Christ ngikhonza eMpophoma eNkulumani Primary Government Primary room number 21. Ya sikuzwile lokho okwenzakileyo kuyinto enzima kuyinto ebesingayikhanyelanga but itsho something kule nto eyenzakalayo. Kwalokhu iBhayibhile ithi ngensuku zokucina uzaba le zinto ezishiyeneyo ezizamangalisa abantu ezwini elitholakala kukagayi 1 lithi kuzaba le ndlala kuzaba lani elethemba lokuthi lokhu kungumhlelo wensuku zokucina ukuthi uJesu useseduze sezabuya. So-ke into edingakalayo ukuthi abantu bame eqinisweni bame lapho abami khona bemkhonza uJesu.
Ake sizwe ukuthi ukhulu laye uthini ngodaba lolu.
Igama lami nguWin Moyo emphuma enkayi ngidabuka kosikhobokhobo indima yami. Benza izinto ezingaqondanga badubula endlelele bathatha izindiwo ezamasiko khonapha endlelele esingakwaziyo ukuthi bazisa ngaphi bona laba bantu. Ngemva kwalokho bathatha umambo ongazakali ukuthi uthuthu uvela ngayo bamusa endaweni endelele bona beyingabantu abagcwele igazi izandla zabo. Sinanzelela ukuthi igugura hundi yabulala abantu abaningi khonapha emathebeleleni kusukela kibo. Izano le ivele kayifuneki ukuthi ihambe endaweni elitsheni lelelawayo. Kuyini abafuna ukukwenza? Kuyini abakwaziyo ngendawo yemathebeleleni? Nginanzelela ukuthi kabazi lutho abangalwenza lulungise isigaba semathebeleleni.
Siqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontukamele komo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani isihlozi inkosi esithandekileyo. Ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana sibonga uYehova inkosi osigcinileyo phakathi kobunzima bonke esedlule kubo insuku ezedluleyo. Lalowu obunye esihamba sikuqhele engqondweni zethu ngobunzima esihlangana labo sisaphila lapha emhlabeni. Namhlanje sihlangana ngelizwi esilithola encwadini kaMvangeli uLuka esahluko sesihlanu indima ezimbili nje u4:5 kufundeka kanje. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. Verse 5. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Lapha ke nguJesu lo ekhuluma lo Simoni ilizwi esiphezu kwalo yileli elokuthi uJesu eseqedile ukukhuluma esebonile le mizamo eyayisenziwa nabagoli benhlanzi laba uSimoni Petro labanye, uJesu uthi eke ake liyesuke lapha elikhona liye enzikini lizabona ukuthi kuyakwenzakalani, lizabamba inhlanzi eziningi kakhulu. UJesu uzama ukusitshengisa ukuthi nxa sihleli kumele sibe ngabantu abale mizamo ebonakalayo, ngoba okunye nje siyakhekheleza emaceleni indaba ngokwayo siyichiye, indaba isala ukuthi ilungiseke ngobana siphikelela sisenza into yinye singalaleli ilizwi lakhe likhuluma kithi. Nxa sihleli lemindeni yethu emizini yethu kuningi okusihluphayo, singabe sihlutshwa ngabantwana, sihlutshwa izihlobo, sihlutshwa yini, sikhala kusa kwamalanga njengalaba abafundi abakhala bethi bazame ubusuku bonke ababambanga lutho. Okunye ukwenza ukubana sihlupheke sidubeke kakhulu ngempilo yikuthi kasilaleli ilizwi likaJesu ekhuluma kithi. Sifuna ukwenza owamakhanda ethu, sihlale sinxaphe singabazondileyo, ngoba na izinto kazihlangani, baba nomama kabezwanani, abazali labantwana kabezwanani, izihlobo kakukhulunyiswana, ngoba na siphethe into eyodwa iminyaka leminyaka, kasilaleli ilizwi elithi qhubekela ekujuleni kumbe enzikini uzobona ukuthi kuyakwenzakalani. Ngoba na uJesu kachonga ukuthi tshintshanini isikepe, kachonga tshintshanini amanetha, kachonga ukuthi tshintshanini umfula, uthi sukani lapho elikhona ngoba lapho elikhona kusekhunjini lomfula kakulalutho. Qhubekani liye phambili, indaba iphambili sekujuleni kwenhliziyo yomuntu, asho ndaba nje ongaphonguyithatha lula. Yikho lokho okwenza ubana izinto zingahlangani, kungakhulunyiswana. Njengoba ngitshilo, kumele sisuke lapho esikhona silalele ilizwi lenkosi ukuthi lithini, lizasilayela nje emindeni ukuthi senzeni. Singalilalela ukuthi uJesu uthini kithi, impilo zethu ziyakuba ngcono. Labanye abantu bamangalithi umuzi wokuxabana engathi ungumuzi woxolo, umuzi wokuhlupheka usungumuzi wabantu abahlalisana kuhle. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, siyabonga umusa lothando lwakho, lelizwi lakho elisilaya ubana silalele wena siza kuphumelela. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculi wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yakwaChongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi. Gospeli uyabhala amaculo njalo uyakhomboza. Unama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe Jehova, ikhuluma ngobuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Akehluleki, ikhuluma ngobungcwele nangokumdumisa uJehova. Egelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu intandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokucula. Kubalandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama-CD baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa uyalithanda nonke.
Siyabonga kakhulu ntombazana ungadinwa kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele besilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingajojozeli udlakela ngesikhathi sokhetho. Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yokhetho. Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emaphandleni. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisayo mokipstuli.